kampani chamba ya ganyo rwa nigu USAID chuna ku ERC kunowa organization ya njiri chairman we board iracho wakanyo rwa chiti pani yivan zinon compliance kala kusatezo kwe zine zinu zimu agreement yao yeru batiro asi avana kutanangura kuti kusatezo la ziga do kutichi na uta atina kutuwa umbo kana ushapubu kana kuya sudome kwa kuti se makaita mbechichi chino pesa na nye uronga uripo kana kuti makaita izi nesuzi taka ati izi kana uzuisha kuti chicha chino zitakaita
asi maedza ere kuti mutaure na avo kuti munzu kisise kuti chichi kuitika
umu taka nyora rubaro au kana utitamba ya kanyo wana director isu usakare taka nyora usakare ime tamba ilikuenda kutitikisise kuti shaka famba sei uye chichakaitika usangano ratino tumamira isu na utatina umbo watina ho se buka rinotarisa kaya utikise board ilipa msulepe ERC
asika pani nyaeza nga zimbo famba famba vama anda kuti vanhu vanga wasiri kushandisa mari zvakanaka vamwe vachitenga dzimba nezvimwe zvakadaro daro nemari dzanga dzichifanira kuita mamwe mabasa ekubatsira ruzhinji rweZimbabwe imi sebhodhi hamuna kumbonzwa here nyaya idzi uye makamboferefeta here
isu sebhodhi takambonzwa kwete kuti maero nesangano redu chete asi kuti takambonzwa kune vamwe asi isu sebhodhi tatogara pasi tikaferefeta tikasawana umboo hweguhwa ranga richifamba saka pari zvino hatina umboo saka tirikutotove kuUSAID kana vaine umboo hwacho ngavatipewo tione kuogorora asi sezuva kwedu sangano reERC raioditwa kana kuongororwa bhuku aro pano nepapo panguva dzose uye maaudit reports aibuda ese anga akachena aiitwa nevanotiongorora maaudit firms edu gore negore pamwe chete zvakare nemamwe ainonzi mareview aiitwa nemapartners edu zvese izvi zvaibuda pakachenwa zvokuti handizivi kuti zvabva nepi
mungarambe muchishanda here nevakuru veERC vacho kana musisasakwanise kupuhwa mari kana kuti munenge maakuda kuti mupinze vamwe vatsva zviri kufamba sei
zvive pambe zvokuti kana usingazive kuti waunoshanda naye mhosva yake ndeipi haugoni kungomuti iwe nekuti vanongedzwa kuti uri muroi uzi watove muroi pasina akata chakandwa saka tiri kuti isusu USAID gaitibatsirewo kuti paumbowo wainawo isu watisina kuti tione kutora matanho nekuti hautori matanho pasina uchakubvu uripo
saka pane vamwe vari kubatsira ine mari here kana kuti USAID uye muri kukwanisa kuenderera mberi here nemamwe mabasa enyu
isu seERC tine mabasa atinoita akawanda ekutsvaga nawo rubatsiro uye vamwewo mubhodhi macho nevakadaro vanhu vanogona kuitawo rubatsiro pano neapo nekutoita mabasa eERC pasina mari kana mubhadharo sekuuya kana kumabhodhi meetings kana pachida kuitwa bhodhi meetings sekuenda kumazitare kana pachida kuezwa patori nemagweta ati mubhodhi nezvimwe zvakadaro saka tisharamba tichingotaurawo neUSAID kuti varambe vachititsigira sekuti mukana iwoyo uripo nekuti vatiwo hapana umboo vati vanahwo kunze kwekuti vachazotipa ripoti yacho kwekupedzisira saka mukana wekuengeja nawo usingoripo nzanasi nekuti hapana umboo vati vao.